dare rakatonga kuti pane mukana wekuti mushakabvu sharai mukaro. Kufa kwake kunogona kwakakonzereswa nemapurisa mushure mekunga arohwa. Dare rakaonawo futi rikati umboo hwakabuda kubva kuna chiremba hunoratidza kuti munhu akarohwa pasi petsoka hapaburitsi umboo hwekuti munhu arohwa. Saka mapurisa anogona kunge akarova mushakabvu pasi petsoka sezvinotaurwa. Vari kuda kuzoviga umboo hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti husaoneke. Dare zvakare rakataura kuti nyaya yekushayika kwasharai mukaro yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa.
Nechikonzero chei?
Nekuti mapurisa epachivhu, pachivhu CID, vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake. Ndivo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta. Saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigations kuti paonekwe kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kupara mhosva yecalpable homicide. Dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovhinsi yeMashonaland East.
Mungaziva kuti mapurisa anopeta rini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumatare?
Handingazivi kuti mainvestigations anokomplitwa rini nekuti anoitwa nemapurisa. Saka naizvozvo I can't say kuti anokwa rini kana kuti anopera rini, but tinotarisira kuti anoitwa nekukasika.
Ko, pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe?
Mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court. Havari kuda kuti vabhadharwe mari. Na commissioner general na minister of home affairs nemapurisa ari involved munyaya iyi. Mari loss of support yekusupportwa kwavaitwa nemushakabvu asati ashayika nekuda kweconduct yemapurisa.